government.
Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu Chivabvu 24/2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinotarisira kushambadzirwa kweurongwa uyu kwakakwana, kunoita kuti vagone kusvika munzvimbo dzose, vanhu vose vagone kuwana information. Saka kushambadzirwa uku kungasanganisire mapepa, maredio, television, kupinda munzvimbo dzine madzishe, kupinda mumakanzuru, nzvimbo dzose idzi, vachishambadzira kuti tichange tiine urongwa hwakakwana hwakafanana neihwohwo.
Zimbabwe Electoral Commission inokurudzira veruzhinji kuti vanotarisa zviri muvoters roll kutanga musi wa27 kusvika musi wa31 mwedzi uno wachivabvu, kana kuti May.
Nyika yese zvayo kubva nezuro kusvika nhasi musi wa24 May, vanhu vari mubishi rokunge vachiatenda maconsultation ecurriculum review, asi hationese kuti pane zvinobuda zvakati jekejeke.
Chirongwa chemazuva maviri chekuongorora kuti dzidzo iri kuenderera mberi zvakanaka here muzvikoro, kana kuti new curriculum review, chinopera nhasi. Hurumende inoparura chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira mhetamakumbo, kana kuti polio, muvana vane makore mashanu zvichidzika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri kuWashington DC. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission rinozivisa kuti veruzhinji vanokwanisa kutarisa zviri mumagwaro rebavhoti, kana kuti voters roll, kutanga svondo rino musi wemugovera 27 Chivabvu kana kuti May kusvika musi wechitatu 31 Chivabvu kana kuti May. Muchiziviso chavabudisa, mukuru anoona nezvesarudzo muZimbabwe Electoral Commission vautoilwe Silaigwana vanoti munyika muchange muine nzvimbo dzinoita zviuru gumi nechimwe zvine mazana maviri ane makumi masere nezvipfumbamwe, kana kuti 11,289 mumatunhu ose panogona kuendwa nani zvake anoda kuona kana zita rake ririmo uye kana zvose zvakanyorwa zvakanaka. Vasilaigwana vanokurudzira vose vakanyoresa kuvhota musi wa28 Kubvumbi kana kuti April gore rino usati wapfuura kuti vanotarisa mazita mugwaro revavhoti. Dunhu reMidlands ndiro rinonzi rine nzvimbo dzakawanda dzekutarisa voters roll dzinoita chiuru nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nena kana kuti 1,594, uye dunhu reBulawayo riri iro rine nzvimbo shoma dzinenge dziine mavoters roll dzinoita mazana maviri ane makumi manomwe neshanu kana kuti 275. Nyanzvi mune zvesarudzo vaSolomon Bobos Bunu vanoti Zimbabwe Electoral Commission yakanonoka kuzivisa vanhu, naizvozvo inofanira kuparadzira nyaya iyi mumapepanhau, maredio, paterevhizheni nedzimwe nzira, sezvo iri riri danho guru kuvanhu vemuZimbabwe, vachiti havanzwisisi kuti sei Zimbabwe Electoral Commission isina kupa vanhu nguva yakawanda kuti vatarise mazita avo muvoters roll.
Chitaro chiripo pamitemo yedu kuti Zimbabwe Electoral Commission inofanira kupa vanhu mukana wekuya kuzoongorora mazita avo, vachigadzirisa panenge pakaresveka, vachiupdata zvekare madetails avo kana kuri kuti vanenge vachinja nzvimbo dzavo dzavanenge vachigara kana dzavanovhotera. kana kuti pamwedzimwe nguva mwana anenge azororwa, mwana anenge achinja masene, zvese izvozvo mukana wavanofanira kupa vanhu kuti vange vachiuya vachigadzira. Saka chinhu chatinotambira nemaoko maviri nekuti chinopa vanhu mikana yekuzowana nguva yekunovhota vasingasangani nematambudziko panguva yekusinga vachienda kunovhota.
Pane zvavanofanira kuita here kuti vanhu vanyatsogutsikana kuti chirongwa ichi chiri kuitwa muzvokwadi?
Chekutanga chatatoona ndechekuti tikatarisa nhasi, zuva ranhasi, tirikuona kuti chirongwa ichi chiri kufanira kutanga musi wa27 kureva kuti mazuva mana kubva pane ranhasi. Tinotoona kuti vanhu veruzhinji vanogona kuzowana umboinfomesheni mazuva atifambei. Saka nekuda kwaizvozvo taitarisira kuti vangadai vakapa mukana wakati kurei pakupa vanhu information, pakupakurira vanhu information yemacenters avachange vari, mazuva avachange vachiita zvinotarisirwa. Tinoona kuti urongwa hwe pamwe dai hwakashevedzerwa kana kutanga kwemwedzi chaiko paita nguva refu shambedzairwa, zvinoita kuti vanhu vakwanise kuuya munguva pfupi pfupi vanga vachibatsirwa. Nodzimwe nguva vamwe vanenge vari kumabasa, vamwe vanenge vari munzvimbo dzakasiyana siyana, kuti vazowana mukana wekunotarisa mazita avo kunzvimbo dzavakanyoresa, vanogona kushaya kana mukavapa mukana mushoma wakafanana nemazuva mana kubva muzuva ramunotanga kupa notisi. Vamwe vachada kutanga tsvaga mari dzemabhazi kuti vadzokere kunzvimbo dzavanofanira kunge vachizonotarisa mazita avo. Saka nekuda kwaizvozvo inogona kunge riri dambudziko rinogona kuzosanganikwa naro nevanhu.
Vababa Sipuru, ndezvipi zvamunotarisira kuona zvichiitwa nezek pachirongwa ichi kuti mugogutsikana kuti zviri kuitwa izvi zvine maputsi, zvichafamba zvakanaka kana kuti zvichabuda nenzira yamunotarisiravo?
Chekutanga tinotarisira kushambadzirwa kweurongwa uyu kwakakwana kunoita kuti vagone kusvika munzvimbo dzose, vanhu vose vagone kuwana information. Saka kushambadzirwa uku kungasanganisire mapepa, manyuzipa, maredhiyo, terevhizheni, kupinda munzvimbo dzine madzishe, kupinda mumakanzuru, nzvimbo dzose idzi vachishambadzira kuti tichange tiine urongwa hwakakwana hwakafanana neihwohwo, vachipa zvekare vanhu information yekuti zvii zvinotarisirwa kuti vauye nazvo, uye vachipa vanhu information yekuti ndedzipi nzvimbo dzavachange vachishandira, nguva dzavachange vakavhura nenguva dzavachange vakavhara, matanho aunofanira kutora kana uchinge wawana information yako dzimwe nguva isina kunge yakanyorwa zvakanaka zvakafanira. Saka zvese izvi hatisi kuzviona. Saka nekuda kwaizvozvo zvikange zvisipo zvinhu izvozvozvo, tinoona kuti basa iri rinogona kuti remei pakufamba kwaro. Asi dai zvinhu zvichinge zviripo zvese, tinoona kuti pakaitwa voter education yakasimba, vanhu vanogona kuwana mukana wakasununguka uye vachiita zvinhu izvi neruzivo rwekuti vari kuitei uye vanoda kuti vakuzosvika papi.
Nyanzvi mune zvesarudzo vaSolomon Bobo Sipunu vari parunhare kuLiberia neStudio 7. Nhasi chitatu izuva rechipiri uye rekupedzisira bazi rezvedzidzo yepasi richiongorora kuti dzidzo iri kuenderera mberi zvakanaka here muzvikoro kana kuti New Curriculum Review. Chirongwa cheongororo iyi chinosanganisira zvidzidzo zvakatangwa nehurumende muna 2021 zveContinuous Assessment Learning Activities kana kuti CALA. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoshora zvikuru mabatirwo ari kuitwa nyaya iyi nehurumende. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vanoti havaoni kuti pane zvinobuda, vachiti zvingava nani kana pakaitwa musangano mukuru wemasangano anomirira varairidzi kuti zviri kubuda muchirongwa ichi zvigadziriswe. Dr. Joe vanoti dzidzo inofanira kubudisa pachena zvipo zvemwana wega wega.
Hongu nyika yese zvayo kubva nezuro kusvika nhasi musi wa24 May, vanhu vari mubishi rokunge vachiatenda maconsultation ecurriculum review, asi hationese kuti pane zvinobuda zvakati jeke jeke nokuti mameeting akawanda kungoverenga mibvunzo ine maanswer akatogadzirwa nechekare neMinistry of Education. Zvatinoona sokuti vakagona kubvunza mibvunzo muchirungu, muchindevere, muchishona, ipapo vakaitawo zviri nani. Asi kutsvagurudzo ine maanswer inowanzonetsa nokuti haina kwainotisvitsa. Tikatarisa for example kuti varairidzi vari kutaura kuti makala anozvimbira varairidzi vana vechikoro navabereki anofanira kuti arijuse kunge achisvika pamana kuprimary level ende uyezve pamasere kusecondary level. Hazvina pazvinobuda kana totarisa maquestion ari kubvunzwa mutsvagurudzo iri kuita yecurriculum review.
Sei muzvingagutsikani kana kufara nazvo Dr. Joe? Kuvarairidzi zvinorevei izvi?
Zvinongoreva kuti tiri kubika mbodza. Hationi kubvunza uko kuchibudisa chaviri. Zvinongoita sokuti varairidzi vabereki nevana vechikoro vari kungobvunzwawo pakupedzisira, asi isadza rakangurira kwata rechibikwa iwo vasipo. Saka maonero edu isu ndokuti panoda yatingati perhaps conference inenge ichitoitiwa particular nama teacher unions. But zvingava nani kana titarisa zviripo ndezvekuti hapana chiri kubudiwa nacho pamaquestion ari kubvunzwa yecurriculum review. So pangava nani pakaiswa musangano yakaita seconference zvikuru sei nama teacher union kuda kugadziridza zviri kubuda mucurriculum kuti zvijekese zvingaitwa mubazi redzidzo kuti dzidzo yedu inge inotamurika mune zvakanaka.
Dr. Joe, sei varairidzi vachikurudzira izvi?
Nokuti dzidzo inofanira kunge ichiidentifya matalents ane vana nokupesuwa matalents ekumavakurudza kuti azobuda ave neutese hwakanaka, vana vachikwanisa kuva neutese hwaanozoshandisa muupenyu hwavo. Asi hationi zvichibuda mumibvunzo.
Chakamboipa pamibvunzo iyi chii, Dr. Joe?
Mibvunzo iyi payakakonekanwa ndeyekuti ine maanza. Zvaifanira kunge imwe mibvunzo yakaregwa isina maansa, asi ichitsvaga maansa kubva kuvabereki, kubva kuvarairidzi, kubva kuvana vechikoro, kuda taibuda nezvinhu zviri nani. Asi pari zvino kana mibvunzo iyi ichingoda zvine maansa akatonyorwa kare neministri, hatina kwatiri kuenda. Dambudziko rimwe rataita ndokuti tanyanyo kungoconcentrate pakupedzisira, tinoziva kuti curriculum review iri kuita 2 years. Asi kana tichida kuita curriculum review yemandorokwati inotoda kuti iitwe panguva yakareba, even gore rese kana 6 months zvingava nani. Tsvakurudzo ichita tsvakurudzo yamandorokwati. Tikatarisa nyika yese nemhaka kuda yenhamo irimo munyika yese, vanhu vaatenda mameeting muzvikoro vanhu vashomanana, nekuti vanhu vari kutotsvagawo chaviri chokuti vararamise mhuri dzavo, upenyu hwavo masenyama yenzou. Apa inflation iri kukwira chaizvo chaizvo, saka baba namai vanenge vachitofunga kuti vana vodye imanheru.
Saka zvaitwa sei?
Hameno zviri ku Ministry of Education nehurumende kufuka jira kana kuwaridza, asi tinoona sokuti apa kungovaraidza nguva, kungoitawo inonzi pachirungu formality yokuti tigoti takabvunza vanhu, asi kuti tingabuda nechaviri pamareview ari kuitika ari kupera nhasi musi wa 24, tinoona sokuti kuvaraidza nguva kuti yanzou neriva. Zvinotoda nguva chaiyo chaiyo, ende uye zvichada imwe nguva yekutozosangana vabereki vana vechikoro nevarairidzi kuda kubudisa zvinhu zvakajeka uye zvinozobatsira nyika mune ramangwana. Asi pari zvino zviriko izvi inongovawo formality yokungotiwo tibudise zvinhu zvakadogara zvabuda muongoro yakaitwa namaofficials eministry of education. Isu tavangotambisirwawo nguva. Kana vada kuti vatore professional advice inobva kuvarairidzi, vachazodanawo varairidzi vovaudza zvakajeka uye zvingapa kuti education yedu iende mberi mune zvakanaka. Pari zvino kutamba nenguva, kutamba nemadhaka pasina mvura chaiko.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwashira Joe, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Hurumende nezuro yaka parura chirongwa chekubaya nomba yekudzivirira mhetamakumbo kana kuti polio muvana vane makore mashanu zvichidzika munyika yose. Chirongwa ichi icho chinonzi chakatanga chichifamba zvishoma sezvo vamwe vabereki vange vachiramba kubaisa vana vavo vachiti vange vasina kunzwa nezvechirongwa ichi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa chatanga nhasi ichi chichapera musi 26 mwedzi uno, uye chiri kuona vashandi vebazi rezveutano vachipinda mudzimba dzevagari mumadhorobha nemumaruwa, uyewo chiri kuwanikwa muzvipatara nemakirinika ari pedyo nevanhu. Mumwe wevashandi vanga vachibaya vana mudhorobha remasvingo vari mukoti amai Evelyn Mandaza vati chirongwa chatanga chakanira nekuti vanhu vazhinji vanga vachiti vanga vasina kuudzwa nezvacho. Izvi zvatsinirwawo nemumwe mugari wekwasadza kuchivhu vanomeni gwauya avo vati chirongwa ichange chakanaka asi vagari vemumaruwa vazhinji vanga vasina kuziviswa zvakakwana kuti vagadzirire.
Sevanhu vekumaruwa tinofara zvikuru nechirongwa chakanaka chauya nehurumende chekusevha vana vedu kubva kuzvirwere zvakafanana neichechi chirwere chemheta makumbo. Asi dambudziko riripo nderekuti hapanenge pasina kuitwa awareness yakakwana kuti vanhu vazhinji vaziviswe kana kuti nezvemaprograms iwawo evaccination.
Mutauriri webazi rezveutano munyika vaDonald Mujiri vati chirongwa ichatanga zvakanaka asi vanga vasingakwanisi kutipa zvizere pamhepo sezvo vanga vari mumusangano. Vati tizovafonera asi vange vasisadairi nharembozha yavo uye vanga vasingapinduri mubvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Hurumende inoti inotarisira kubaya vana vakawanda nhomba iyi, asi nyanzvi munyaya dzezveutano dzakaita saDr Henry Madzorera vati chirongwa ichi hachina kunyatsoshambadzwa zvakanaka, uyewo hurumende inofanira kuva nezvikwanisiro zvekuti ipinde pose pose kana kugara kumaruwa ichiita izvi.
Chokutanga ndechekuona kuti taita maoutreach clinics akawanda panze pongotenga muzvambarara yemota tichipa vakuru muhurumende nevamwe vakadero. Ngatitenge muzvambarara yemota yekuita maoutreach clinics. Maoutreach clinic edu mashoma uye zveari underfunded. Ngatione kuti izvo every district, every village yakaviwa nemaoutreach clinic ndokuti izvo mablisi edu ashandare.
Vamwe vana mukoti vataura nestudio 7 varamba kudomwa mazita avo vachiti havabvumidzi kutaura nevatori venhau vati mumaruwa vanga vachisangana navo nevezvimwe zvitendero vanga vachiramba kubayisa vana vachiti vanoponeswa neminamato namwari chete. Asi munyoro wemasangano echipostori ezvemweya veUnion of Development of Apostolic Churches and Zionist UDACISA, Reverend Innocent Chitanda vati nhengo dzavo dzinofanira kuwana dzidziso yekuti zvakakosherei kubayisa vana nhomba idzi senzira yekuchengetedza upenyu hwevana.
Saka inyaya yekuti eUDACISA tinogara tichitaura kuti vanhu ngavadzidziswe, especially at the leadership level. Those are the gatekeepers which disseminate information to the people. That's why UDACISA na kuti nyaya ingoripo ndeyekuti ngatirambei tichidzidzisa vanhu. And kandatidzidzisa
vamwe vagari vemumaruwa vafarira chirongwa ichi zvikuru vachiti chavabatsira sezvo vachinetseka kuenda kuzvipatara kana makiriniki izvo zviri kure navo. Izvi zvatsigirwawo namambo Chitanga vafeleni chauke nekumwe nezi avo vatenda vachiti hurumende yabatsira vanhu vayo vasina mari dzekuenda kuzvipatara izvo zviri kuro.
Ini ndoda kupa kutenda neurongwa hurumende hwokuti vaunze chipatara pamusha wemunhu. Nhamo yatatina imwe yacho yevamwe vaikonesa kubayisa vana vavo nhomba nenguva inyaya yemba maruwa zvipatara zviri kure zvekuti vanotoshayiwavo mari dzokufamba.
Chirongwa chekubayiwa nhomba yepolio chatangwa nehurumende panguva iri kupararira chirwere ichi munyika dzekuchamhembe kweAfrica dzakaita seMalawi neMozambique. Hurumende inoti iri kubaya nhomba vana vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million senzira yekudzivirira chirwere ichi icho chinokonzera vana kuti varemare. Chirwere ichi chinokonzerwa neutachiwana hwepolio virus uye chinotapuriranwa zviri nyore pakati pevanhu. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
chombo tarisa shiri mune mamwe mapepa nawo. Mu Newsday mutauriri weparamende va Jacob Mudenda vanokurudzira nengo dzeparamende kuti dzinyore nekudzika mitemo yakaoma yekumisa kuroreswa kwevana vasati vabva zero vachiti kuroreswa kwevana ava kwanyanya munyika. Mu Newsday makare nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reNational Competitiveness Commission amai Elizabeth Magwaza vanoti kutorwa kwemapurazi kubva kuvachena vakakanganisa kupfuyiwa kwengombe munyika. Vanoti uwandu hwengombe munyika hwakadzika kubva pamamiriyoni matanhatu nechidimbu kuma 1990 kusvika pamamiriyoni mashanu nechidimbu pari zvino. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tichitsiriwo mashoko angu aya kuna akataura kuti asagwene kuti zvinhu zvidziki iye zvino. Ivo vari ivo vakataura kuti anenge asina chokukwidza ngaakwidze bhurugwe rake. Tichitsiriwo mashoko angu aya kumhuri yeZimbabwe akamataura anomaziva. Vasagwisane nevanhu. Vanhu vaakukwidza kazvinhu zvavo sekutaura kwavakaita kuti anenge asina chekukwidza ngaakwidze bhurugwe rake. Vanhu vaakukwidza zvinhu zvavo manje. Anenge asina chekukwidza ngaakwidze tirauzasi rake, bhurugwa rake.
Akavambotimirira paSouth Africa vedhudhula apa, vana vedu vambodzidza apa, vana vedu vambodzidza paZimbabwe pasina kana dzidzo dziripo apa, maticha asubhadhabha mari. Saka ngavambotirega vana vedu vambodzidza vozoendawo kuna UK vambowanawo madhigirii kubva muSouth Africa, because chero choko chai chaiyo muchikoro haichawanikwi paZimbabwe apa. Choko chai chaiyo haichawanikwi pamabhodhi maticha ipapo anoenda mande nechipiri, vanenge vachinyora nemazimbe emugamutiri kana emupani pabhodhi.
Hey, kazwai mumastudio shamararu westudio 7. Tinokutenda ine nhau dzechokwadi dzamunotipa. Tinowana kwekupedzera nhuna dzedu nekuti hatina kwatinogona kupedzera nhuna nenyaya yenyika yedu iyo. Ndiri mugari wekunyatsime, ndiri mai vati kurei zvangu, I mean old age. Ndiri mugari wemunyatsime, tiri kurwadziwa nenyaya yajobuskala. Jobuskala haana mhosva, ngaasunungurwe. Vamasimbi ndo vaifanirwa kusungwa taivepo panhamo yamaoblessing. Vamasimbi ngavasungwe, majobuskala ngavasunungurwe. Nyatsime maland bows ana masimbi nevatsigiri vose vezanupief. Ndosaka vasingadi mamwe mapato kuno kunyatsime. Ndini ndinogara munyatsime mugogo mamotsve. Hatichadi kuramba tichidzvanyirirwa isu ngavamusunungure jobuskala ana mhosva kundirwa.
Halo pastudio 7 apo, makadini 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 zvenyu nenhau dzinotapira idzi. Bati zvakaita vanhu vezanupief munojairira vanhu imi, munotondounganira munangagwa wachivhure dhamu dhamu chai chai rofanga zvinhu zvinofangaitwa masabhu kumusha. Imotofarire kuvhurwa kwedhamu chai chai, ndipuresi zvinhu zvinofangaitwa ngemasabhu kumusha.
Studio 7 mamuka sei apo? Ini yambiro yangu inongova kuvana vedu, vana vedu mayuthi, vana vedu mayuthi. Handiti muri kuona iko zvino kwakaitwa kambeni yemitoriro, muri kunyasa kupuhwa izvai chaizvo mutoriro maelection ara achapera. Handiti vohwina vamunangagwa ivavo, vohwina muchirova vanhu chaizvo magamutoriro yenyu. But ngosi inouya kufemili kwenyu vanangu, inouya kufemili kwenyu vanangu. Ipapo chimbozvibvunzai muchidya mutoriro yenyu iyoyo, munevo here chaunobata chaunoti ichi ndechanguvo ichi? Munhu wese upenyu hwakaoma muZimbabwe, vana vangu tsurikai, itai zvinhu zvekuti nyika iende mberi, kwete kuda kushandiswa. Ngatirege kushandiswa, ngatinamate, ngatimire nenzwi hwani vanangu. Ndangotiwo ndiuye kuzoisa 2 cents dzangu pavana vangu.
Nyaya inorwadza. Mabiridzirwo akaitwa naChigumba, Chigumba, Chigumba zvinonyadzisa. kuti vanhu vanonzi vakaregister kuvota is 12,000 asi iye akati vanhu vavotera president is 21,000. Ufu hwakadaro vanhu vakaita sana chigumba aiwa, kana zvikanzi zvazoenda nekupi, chigumba anofanira kuongororwa ataure chokwadi. Chigumba tachemana.
Ya, tinokuswedzai mukoma tanonoka masura sei pamuchina mukoma blessing. Tikona pane dambudziko rakaitwa naPresident weZANU-PF Comrade Emmerson Mnangagwa. Nyaya yakaita huru ndeyekuti wakatenga ndege, iyo nyika yagara iri mukati mekutambudzika. Nguva yese pawagara pachigaro aikodzera kunge wamendena kuti wave munhu anoswedera mukati mevanhu maningi, aswedere mukati mevanhu vese. Saka iwo wari kuswedera mukati mevanhu vashoma wari padhuze nawo maningi. Saka kutenga kwaita ndege kumwe kushasha kwavatoita, nekuti zvino zvipatara zvina mushonga. Zvipatara zvina mushonga, vanhu havana zvikafu, nzira dzakashata, maambulensi hakuna. Asi waona kuti ndege inokosha kuti waponese vanhu. Ndege haina punduru, haina rubatsiro bamukati menyika, nekuti ndege ndeyaunikirwa nemaspeciali bedzanokura, ndege kwete munhu wese. Saka ndodambudziko rawakaita. Thank you mufundisi Big Joe.
Kana mbavha dzikahaijeka bhazi kana ndege kana chikepe, hadzitambi nevanhu vari muchikepe. Whoever anenge azama kudzipikisa anoiswa pfuti, anogona kusungwa kana kurohwa. Semu neZimbabwe, nyika yedu yakahaijekwa nevanhu vekunze. Mugabe angarwa kuMalawi, for sure airova vanhu, aisunga vanhu, aiuraya vanhu. Munangagwa Zambia, for sure anouraya vanhu, anoshungurudza vanhu vasina mhosva, vanhu vanoenda kujeri. Vana kazembe kazembe vese vaya havasi maZimbabweni. Vana Mugwadi, vana Chiwenga havasi maZimbabweni. So varume ava vakatageta kuti kana hondo ikangonzi yapera vohaijeka nyika. So haifi yakanaka Zimbabwe, kanganwai, nyika yedu iri paproblem.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina divi ratakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vekuSudan vanoita zviuru mazana masere nemakumi mana nezvitatu kana kuti 843,000 vatiza misha yavo kusvika pari zvino kubva kuSudan pamusoro pehondo iri munyika iyi. Kurwisana kwemauto eSudan nemauto eparamilitary kwapinda musvondo rechitanhatu, United Nations ichiti inotarisira vamwe vazhinji kutiza hondo iyi zuva nezuva. Iko zvino tochimbotarisa zviri kuitika muAmerica. MuAmerica mwedzi wachivabvu kana kuti May, mwedzi wokupemberera vanhu vechirudzi cheAsian Americans, Pacific Islanders nevechitsuwa cheHawaii. Mhemberero iyi inoitwa gore roga roga kukudza zvizhinji zvakaitwa nekubudirira kwakaitwa nevanhu verudzi urwu.
Fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inokurudzira veruzhinji kuti vanotarisa zviri mumavhota sofati uno wachivabvu kana kuti mei. Chirongwa chemazuva mari chekuongorora kuti dzidzo iri kuenderera mberi zvakanaka here muzvikoro kana kuti new curriculum review chinopera nhasi. Hurumende inoparura chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira mitamakumbo kana kuti polio muvana vane makore mashanu zvichidzika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichikusiyai muina Chris Dande.